redevelopment yakanaka chaizvo nokuziva vatinoita kuti General Electric Company iyeiyo muamerica iri iri musouth africa ichiitawo mashura iri musouth africa imomo saka kuimbawo kuzimbabwe kunoratidza zvakawanda zvokuti vava nechivimbo chehurumende yekuzimbabwe vane chivimbo cheupfumi kwezimbabwe kuti vanogonawo kubetsera ivo vachibetsereka navo futi panyaya dzeupfumi kunyika yavo kuamerica nokuti vanenge vachiitawo mari kuzimbabwe vosiya vaimwe mari kuzimbabwe ikoko saka ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka chaizvo zvinoratidzawo nyika dzose dzapasi rose kuti ukaona kambani hombe yemuamerica yoenda munyika yakaita sezimbabwe zvinei zvinoratidza kuti zimbabwe ya inenge yadi inenge yaakushandika nayo
sokuona kwenyu munoona sekuti zimbabwe iri mugwara rakanaka here munyaya dzezveupfumi hwenyika nezvemari
mavonero angu ndoona sekuti gwara rayazotora nehurumende chai igwara rakanaka chaizvo tinoona nyika hombe dzinotarisirwa nenyika dzose dzakaita senyika yakaita seamerica ichizvipupuravo kuti gwara rinenge ratorwa nehurumende igwara rakanaka saka chivimbo chaitwa nekambani yeamerica nechivimbo chaitwa nehurumende yeamerica through embassy yeamerica iri muzimbabwe yakataura kuti zvinhu zvinenge zvaakufamba nenzira yakanaka tinoona sokuti zvinhu zviri kuzofamba zvakanaka
chamunokurudzira hurumende kuti irambe ichiita chii
chandinonyokurudzira hurumende kuti nyaya iyi irambe ichiita ndeyekutsvagurudza nokusimbisa ukama nedzimwe nyika nokuti ruoko rumwe haruuchiri
kumirayiro inoshandiswa pane vekunze vanoda kuzoita mabhizinesi muzimbabwe yakanaka hayo here
yanga isina kubhomira zvakanaka paizonzi kwanzi pachikamu chemakumi mashanu neimwe kuvanhu vomuzimbabwe chakanzi nehurumende yavapo choda kuvandudzwa kuti mutemo uyu usunungukire kuvanhu vanobva mhiri kwenyika vachizoita mabhizinesi avo muzimbabwe